DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchirokwa chedu cha nasi. Ini, ndini tanono kawande, ndiri muWashington DC ndi chiti, yezu inoi ziri mchirokwa cha nasi.
Dambu zikandoro kukukua na kwebano anda, ziri kuti wanwano pota. Asi, zandanya tsona message yashu ya kabuda parali, ndiyo kuti. Aywa, mzimbao muna mapatu mali. Kune Zanu PF, ne Citizen Coalition for Change.
Zimwe nyanji mwinezi matongero enyika, zinoti musangano wakaitwa nebato re Citizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongerwe enyika.
Kunyoreswa kwavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hachifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho.
Masangano eZimbabwe Election Support Network ne Election Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanoerese kuvhota.
Ufumi hweCanada nokuAmerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi. Saka ufumi hwose hweAmerica hwakaafektwa chaizvo. Zvinogona kusaonekwa ikezvino, asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa.
Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaita wazondera pera hakusati kwatanga kurwadza vagari veAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nemusi wesvondo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaita musangano webato rapo wekutanga muHarare pakauya zviuru nezviuru zvevanhu. Musangano uyu wakanga uri wekutsvaka rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano uyu wakabudirira zvikuru kana pachitariswa uwandu hwevanhu vakaenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinovanetsa ndechekuti uwandu hwevanhu vanoenda kumisangano hahuenderani neuwandu hwevanhu vanoenda kunovhota. Vachiti vachamisa vaifanirwa kukurudzira vatsigiri vavo zvakasimba kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vakwanise kuzovhota. Vachiti musangano uyu wakakwanisa kuratidza kuti muZimbabwe mune mapato ezvematongerwo enyika maviri chete.
Vachitaura kuzuru nezuru zvevatsigiri vavo Zimbabwe Grounds kuHighfield vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo. Vatiwo Triple C ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo.
Saka panyaya yeZEC
zvafundu dzine zvipanera chokutanga zvipanera zvatinazvo kuenda kunotarisa maprocesses dzese kuti anokomplaini nemutemo vakasatiterera tikuita malegal remedies asi nozvanga kuti makosi kunogona kusamamba zvakanaka we are our own solution kana zvanetsa ndokukumbira kuti yero ngaingotsukisa yero ngaingoenda imbonoyeloraisa mustreet yero ngaide inoyeloraisa kuzeku yero ngaide inoyeloraisa
sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nawo kwavari vachamisa vashora mutungamiri wezanu pf vaemarson munangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapata anopikisa haasi kuzofa akatonga zimbabwe vachiti vana vezimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiriri vavanoda vati hapana chinotadzisa shanduko muzimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yave kutenderera musadic sezvakatoitika kuzambia nemalawi vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuzambia hazvidzokororwe muzimbabwe vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti triple c ikunde musarudzo vati triple c ichinge yave kutonga ichawedzera varayiridzi nevashandi vese vehurumende mari vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara vachamisa vati triple c ibato idzva uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu vati vatungamiriri varipo vakasanokubata zvinzvimbo chete uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa riini
vavane mubvunzo leadership ichaita sei vamwe ndakaona kuda kuzanganisa leadership yekualliance neyekutripusi aiwa yekutripusi muchaiwe mamanje manje ike zvinoni vakasanokubata zvigaro vatiri kuti mateteka kusvikira tadzoka kwatiri kumacitizen tava nebumbiro remutemo mogotera vatungamiriri vamunoda
vachitaurawo pamusangano vagodfrey senengamu vebato refront for economic emancipation vati vanotsigira triple c vachiti ibato richaunza shanduko muzimbabwe
asi tinoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi tinoenda kunhimbe iyo yamutira mbidzi ndosaka tauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai president advocate chamisa Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are a force to reckon with.
Vachamisa vashamisa musangano sikuratidza veruzhinji nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection utungamiri hwebato iri hwakasanokubata zvigaro hunosanganisira vatendai biti amai lenet karenyekore navajob sikala vapinda mumusangano wanhasi sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsisa nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa pane zvigaro makumi maviri nezvisere muparamende nezvigaro zana nezvishanu zvinoda kuzadziswa mumakanzuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano eZimbabwe Election Support Network ZESNI neElection Resource Center ERC anoti sezvo akazvipira kutsigira nekukurudzira utongi hwejekerere ari kutarisisa manyoresero ari kuitwa vanhu vanoda kuzovhota asi vachiti vari kuita basa iri vakazvimirira uye vasina bato ravakarerekera mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vasolomon bobos bunu vaudza studio 7 kuti basa ravari kuita nezesni richabatsira veruzhinji noruzivo rwakajeka nekukurumidza kuti vakwanise kunyoresa panguva ino vabobos bunu vanoti masangano maviri awa ari kutarisisa kuti zvose zviri kuitwa nenzira iri pamutemo
satiri kuita ndechekuti tiri kungovandudza basa ratanga tagara tichiita tichitiite muonera pamwe chete saka zvimwe zvese zvatiri kutarisa ndezvekuti sarudzo hadzigone kuzongove sarudzo pachezvadzo pane zvimwe zvichange zvichiitwa pakati apa zvatinoda kuti tinge tichitarisa tichiona kuti zviri kufamba here maringe nezviri mubumbiro remutemo Saka tatanga kutarisa nyaya dzekurejistwa kwevavhoti kana kunyoreswa kwevavhoti. Saka tiri kuongorora basa iri riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission, takabatana neZimbabwe Election Support Network, tichitarisa kuti zviri kufamba here zvichienderana maringe nezviri pamutemo unoenderana nezvekufambiswa kwebasa rekunyoreswa kwevavhoti.
Chikonzero chekuita basa rese iri ndechei, Rabobo Sibonu?
Chatingadi kutarisa ndechekuti kunyange ukaita mutambo wako pamusha, kana ingava kereke, kana ingava nyaradzo, kana chingava chii, haugone kuita iwe uri woga. Unofanira kuchinge utori nevamwe vanouya kuzoukira vachiona kuti zvauri kuita uri kuzvifambisa nemazvo here, uri kuita zvinoitwa, zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa here. Saka nekuda kwaizvozvo tiri kuitira kuti titarise kuona kuti pabasa rinenge richiitwa rese iri tiri kuenderana here nezvakatemwa mubumbiro remutemo wenyika kana mumutemo wesarudzo. Saka zvatiri kuita izvi ndotoda kuona kuti tiri kufambira mberi here tichienderana nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo wenyika. Pamusoro paizvozvo tinoda kuti tizenge tichipawo vanhu vakafanana nemi nenhau information kana kuti nhau dzinoenderana nekuti zvinhu zviri kufamba sei, kuitira kuti tigone kuzosangana vagari vese vana vese vezimbabwe vange vachiona information iri kuenderana nezvevota registration munyika. Saka information iyi inenge yakakoshawo kune vachange vachimhanya mhanya kutsvaga vanhu kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota. Saka kana tikange tine information iyoyo tinenge tichizopawo zvekare kune vaya vanenge vasina simba kana kuti yatingatikapasiti muchirungu yekunge vachiona information yezviri kuitika munyika yese.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa kana kuti zvamunoda kuona zvadzikwa sarudzo dzisarudzaitwa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndechekuti kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hachifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zvirizvo zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ndochimwe chete chatiri kutarisira. Tinotarisira zvekare kuti nzvimbo dzinenge dzichirejistrwa kuvhota dzinge dziri mudhuze nemunharaunda dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambi zvinhambwe zvakati kurei vasati vasvika pavanorejistra kuvhota. Tinotarisira zvekare kuti kudzidziswa kwevavhoti yatingati vhota education iye ivandudzwe zvekare kuitira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana yekuita madhisishenzi anoenderana nemaringe nekupatisipeta kwavo musarudzo dzinezenge dzichiitika. Saka ndezvimwe zvazvimwe zvatiri kutarisirana takatarisa nyaya yevhota registration. Asi tinotarisira zvekare kuvandudzwa kwekushanda kwakajeka kweboka rinoita nezvesarudzo yatingati independence nekushanda kwayo kwakanaka nevainoshanda navo vemapolitical parties, mapuka anozvimirira ega atingati manoncovernment organizations nevagari vemunyika yezimbabwe. Toda kuti basa iroro ringe richivandudzwa. Sizvotarisirwo zvekare kuti mitemo yesarudzo inofanira kuramba ichivandudzwa, haifaniri kuramba yakangogara iri pairi ipapo. Tirimo yatingati changing environment, context yedu iroramba ichichinja nguva nenguva. Saka nekuda kwaizvozvo toda kuti mitemo yesarudzo inge ichivandudzwa ichienderana nezviri kuitika panguva iyoyo.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobo Sibonu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 128 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingova pazviuru zvishanu zvine 356, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 233 zvine 352, kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni 4,336,120. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni 3,369,072. ukuo vabaya wanomba ya chitatu vabaya zuru za nane chimwe jinemaza na mano wakumimana nevashanu 101,745. Urumende inoti ini urongwa wekubaya nomba ya COVID-19 vanu umamiro nigumi kana kutizukamu makumimatana tuku vamzana senzira yukuzirila kupararira kwe chiruwele ichi. Zichakadaro tabata vayembo wa gurukota Rezo utano Dr. Henry Mazorera tika wavunza zwabano funga pamsoro pe mamiriro akaita nyaya ye COVID-19 uye mamiriro akaita zvino munyika.
Totenda Mwari kuti nyaya ye COVID-19 pari zvino inenge iri under control. Kana totaura nenyaya yemamiriro ezvinhu ka inyaya inozadza bhuku. Hatingazvipedzi. Asi nyaya yeekonomi inambomira zvakanaka urombo hwawandisa muZimbabwe. Hazina mhosva kuti wakafunda kana kuti hauna kufunda urombo hwawandisa. Hapana anobetsera mumwe nokuti tese tongori mubhasiketi rimwe chete reurombo. Haingave nyika iyoyo. Nyika yekuti izvo vanhu vanopfuma vega vanhu vari corrupt. Vanhu vanorarama zvakanaka chete vanhu vanoita corruption. Haisi nyika iyoyo. Saka ndinoti kuhurumende ngaigadzirise nyaya yeupfumi hweZimbabwe. Ngaione kuti yauraya chikonye checorruption. Chikonye checorruption kana chafa. Ikonomi yedu yakatonaka kudhara kana pasina corruption. Hupfumi hurimo kudhara muvhu, hupfumi hurimo mafektori anotanga kusimukira. Zvinhu zvotanga kuimprove vanhu vedu vachidzidzawo kuzvikoro zvine maticha. Ndo zvakanyanya kushata muZimbabwe zvino. Vana vedu vari kufira mumakomba vachitsvaga mari vachikorokoza. Hazvifaniri kudero. Kushaiwa zvokuita kunoitisa kuti vana vanonge svosvino murumo saizvozvo. Economy zvinhu hazvinambomira musha muZimbabwe. Nyika yeuchine mukaka vanhu vachistavha munyika yakanaka kudai. Mwari uchatonga vanhu vanokonzeresa kutambura kwakadai muZimbabwe. Nokuti Mwari achiri pachigaro nanhasi.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Mazorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday mutungamiri weMDC Alliance va Douglas Monzora vanozivisa kuti nhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa nebato ravo pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity dzava padyo nekupedziswa. Munyuzde makare hurumende nevashandi vayo vanotarisirwa kunetsana mushure mokuziviswa nehurumende kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 havasi kuzopiwa mihoro yavo. Kuroneko rinoti Bulawayo yashandisa mabhazi makumi matatu kutumira vechidiki kuHarare kumhemberero yeNational Youth Day uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamusoro pekurwisana nezvinodhaka. Zuva iri rinopembererwa musi wa21 kukadzi rinova zuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi. Uye ndinonzwa kunyarira vamwe vanhu veZimbabwe so vanonzi vaZANU-PF. Shuwa mungangomuke muchiinstructa mapurisa kuti vabhuloke vanhu. Zvinonyadza pasi rese. Nyika dzese dzine maopposition. Hakuna zvakadaro. People are free to express my rights avo. Saka kana muchivharira ndozvinotirambidza here pakuvhota muchaita sei? Muchati bhuloka kuenda kunovhota. Hatichadi. ZANU-PF 40 something years muri pachigaro. Zvinhu zvakasiyiwa naSmithi Mugabe achizviuraya muchigovana muchaenda kunze kwenyika kunodhevheropa ikoko muchitenga dzimba mukarwara munorapwa ikoko. Hapana chamakadhevheropa muZimbabwe. Chamakaita kutouraya zvinhu zvakasiyiwa naSmithi. Saka hatichadi. Munotaura kuti hatidi masisi mota dzenyu dzisabhuloke vanhu. Hakuna mota dzinoblokwa because mota dzese dziri muZimbabwe it belongs to CC. Polisi yacho, masoja, vanhu vese ndeve CC. Saka munondishamisa kuti muri kuti vachablokwa ndevapi? Vanhu vese ndeve CC. Hakuna chamboda ZANU-PF. Zvenyu ndezvekufosa zvemuri kuita zvokurova vanhu. This is 20th century. Murusora muchirova vanhu pakaita.
Mamuka sei ma citizen. Ma citizen mamuka sei handina mashoko mashomanana. Ndichida kuti leadership yedu ichinjewo painoti 6 million vote. Sekuona kwangu uye zvino pa 6 million vote ngavachiti 8 million vote. Nokuti tane imwe million iri kubva kuzano. Vozoita vari kuregister imwe million, saka ngavati tichibva pa 6 million vote tichiti 8 million vote. Sanganisironi hama dzedu dziri kuuya dziri kubva kuzanita. Vozoitawo pane murume ataura zvake palive talk. Handizivi zvamuri ati anowanika paRainbow Tower. Achiti hanzi anopa madonation kunana Nigeria, Algeria. Kati inini hatitombomuziva, inini one nhamo yangu yandiri kuita ndikushaya chekudya chaicho ndiri pano paipoi. Ndonzwa kuti munhu ari kutotonota, mumwe munhu ari kutonodonata kunze kwenyika. Kuti handivana baba here vanonosapota vana vemagirlfriend vachisiya vana vavo vane tsari. Wozoita uyu gakanji. Chavaitiroverawo chii? Shanduko ndeyamwari iyi. Vanhu vese vakarova gakanje mwari ave dimi.
Ndinopa kutenda kune vana veZimbabwe. Sapoti yavo takaiona kumusango rali yeTCCC. Chandinoda kutaura nechekuti vakuru veZimbabwe vana president Mnangagwa nanachiwenga. Vangwari vamwe vanonzwa maadvise evanhu vanotaura naPresident Chamisa. Vataurirana nekuti President Chamisa ndovane yesu. Mapurisa emuZimbabwe nemasoja ekuZimbabwe vakawana basa kuTCCC. Rekushungurudza masapotazi eTCCC but ngatiendei mberi. Muri kutaura natafadzwa mushonga.
Vashamariri vestudio 7 makadini. Mashoko angu andoda kungosira kuvana veZimbabwe ndeekuti mukomana unoyu Mnangagwa ngarege kupusisa mhuri yeZimbabwe. Ngarege kuzviita kuti kana achiti wakagwa hondo oti wakagwira nyika vanhu vose vava vanhu vake isu hatizivi. Ngarege kutyidzira vanhu isu hatizivi. Tiri kutaura ndiri pano paPolokwane. Toitwa Bima. Vamwe vanonditi Stole. Ndiri pano paPolokwane. Mutaure arege zvokutyidzira vana veZimbabwe. Tiri kuti mukomana ngapinde hake Chamisa chete chete ndomashoko angu. Shuwa takadzidza kuchikoro takainda kuuya kuno South Africa kusikuda kwedu. Zvose takaita mabhuku tinawo takadzidza asi hakuna basa. Migwagwa izvezvi haitarisiki. Ndini pano ndoitwa Bhima ndobva pamberengwa apo parengwe. Handitauri ndichihla, handina wandinohla. Vanhu vestudio 7 tinokumbira musvitse mashoko awo pasina kuhla. Kana vachiuraya zvavajaira vanhu vezano PF ngavave vandiuraye pano paPolokwane pasiwo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuvharwa kwezvondo rose kwakaitwa zambuko pakati peAmerica neCanada zvondo rapera kunonzi kwakakonzera kuti America irasikirwe nemari inopfuura bhiriyoni remadhora zuva nezuva. Zvondo rapera vatyairi vemagonye echibo kuCanada vakamisa marori avo pabridge rinobatanidza nyika mbiri idzi mumatunhu eMichigan muAmerica neOntario ku Canada vachiratidzira kusada kwavo kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCovid-19 pamwe nokumanikidzwa kupfeka mamask. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti America haisati yatanga kunzwa kurwadza kwakakonzerwa nokuvharwa kwebhiriji iri kwesvondo rose, vachiti vanhu vachatanga kunzwa kurema kwacho pasina nguva refu.
VeCanada vakava organizana kuti vakafoma yavanoti Freedom Convoy vanodrivha mangururu vaya vaya vane chichemo chokuti aiwas kumanikidzwa kubayiwa Jackson reCovid hatidi plus mamwe marestriction anga ariso Canada ikoko vakati aiwa isi hatidi kana mada kuti marestriction iwaya akaita zvokubayiwa kusinda du chida isu taguti taku fara maroads atia drive saka wakabva kuku vachifamba kunosvika vamwe wacho vakaenda kuparamendi yokucanada vamwe vacho vakaita kupi vakaenda pamabhodha yeamerica vaine freedom convoy vachiridza mabhera vachivatapo vachiimba vachidii vachizama kuti izwi ravo rinzwike saka vakavhara trade yeamerica necanada pamwe chete navanhu vanenge vachida havo kufamba kuenda kucanada kana kuuya kuamerica vakava vakazvivhara izvozvo
chinangwa chekunovhara bridge iri riri pakati peamerica necanada chachiri chei
chachiri chokuti kana vakaita izvozvo ufumi hwese hweamerica nohwecanada hunogona kugwadama neimwe nzira kana hwogwadama kudero zvido zvavo zvavanenge vachidaiwo kuti vanzi aiwa musapfeka mamaski vanzi aiwa musamanikidza kubayiwa zvichange zvidii zvichange zvichiteererwa zvichiitwa ndo chachiri chido chavo ichocho chaicho asi hurumende yecanada yakati aiwa hazvigoni izvozvo kuti zvifambisa izvozvo hurumende ine zvainoda kuti zviitwe kuti chirwere checovid chipere saka mukuru wepresidendi wecanada vajustin trudeau vakatora mutemo Emergency Act nokutora mutemo uyo vakati aiwa tavana masimba okuchizvipedza zvose izvi vobva vovhara dzimwe mari dzinoenda kumatracking company iwawo mangururi iwayo pamwe chete nokubhana vanoridza mabhera amangururu for mwedzi miviri iri kutevera
kungovharwa kwebhiriji uku kwakabata america zvakadii
kwakabata america zvakati kure chaizvo tinoona kuti makambani mamwe makuru anogadzira mota akaita sana Ford Motor Company vana General Electric vakava tovhara mamwe mabasa mamwe mabhizinesi avava noita nokuti zvinhu zvavo zvimwe zvinosvikira nocanada topadhuze nokwazviripopo zvobva zvodhiraivhiwa zvosvika kwavanenge vari kumichigan uko mamwe mabasa omuamerica akatopera nokuti vanenge vakamirira vanenge vakamirira zvinei zvichibva kucanada ramangururi iwawo kwozoita kuti zvimwe zvinhu zvakatanga kushayikwa kune dzimwe nzvimbo zvaifanira kunge zvichibva kucanada zvekare zvimwe zvaiwanikwa zvacho pazvinei zvava kunoita zvishoma mapurize acho anga ari kutanga kukwira zvekare nokuti ufumi hwanga husingafambi mavhiro oufumi anga asati achafamba tinoona kuti mamwe makambani vakabva vati taakutakura zvinhu zvedu nendege asi ndege inodhura saka zvinobva zvazodhurisawo zvinhu zvazvo kana zvavo zvacho kana zvava kuzosvika kuvatengi muamerica zvose nokucanada hapana chaifamba chindeko inyika dzinohlidzana zvakanyanyisa chaizvo zvakangofanana nezimbabwe nesouth africa
saka makatarisa izvi munoti nyika yakanyanyisa kuremerwa nezvakaitwa navatyairi ava ndeipi pakati penyika mbiri idzi
ndinoona sokuti icanada asi tikada tokuzvitarisisa ufumi hwecanada nohweamerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi saka ufumi hwose hweamerica hwakaafektwawo chaizvo zvinogona kusaonekwa ike zvino asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa akatozviva roga roga america necanada vairuza mabhiriyoni akawanda ingava peturo chaiwo kana dhiziri raidero richitengwa namangururi iwawo achifamba raarisingatengwi saka nyika dzose dziri mbiri idzi pamwe chete nepasi rose nokuti ufumi hweamerica hukakosora ufumi hwepasi rese hunokosora nokuda kweglobalization yatinohwaiye
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weamerica necanada kwakaitwa zvondo rapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vomuamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.